Mangwana nakanaka watereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 8 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live pa Facebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvemari naGavana weReserve Bank of Zimbabwe nemukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce nhasi vatange vachiziya danho rehurumende rekurambidza kushandiswa kwemari dzekunze. Sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ratangidza zvekare kubvunza nekuronga nenhengo dzaro pamusoro pekuramwa mabasa. United States inosimudza mukombe weWorld Cup munhabvu yevanhukadzi. Tichaedza kukuunzirai zvamuri kuona zvamuri kutaura kwatiri paFacebook page yedu yeVOA Shona. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari vaMthuli Ncube naGavana weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudla vatange vakabatana nemukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga kuziya danho rehurumende rekuti munyika mushandiswe dhora remuZimbabwe chete kwete dzimwe mari dzakaita semapula, maranzi nemadhora ekuAmerica. Musangano uyu uri kuitwa paCrest Hotel muHarare. Vanyuve vakati kuita izvi kwaizvo pakuti mitengo yezvinhu iderere, asi mitengo yezvinhu iri kuramba ichiwedzerwa. Vemabhizimisi vanoti havana kunge vasumwa nezvedanho rehurumende iri. Mamwe magweta nevanopikisa vakatoenda kumatare vachipikisa mutemo wehurumende wekuti vanhu vashandise mari yemaRTGS dollars chete. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamugaga.
Ya hurukuro iripo ukatarisa idare rekuda kuongorora mutemo wakaiswa panyuwani masimba anenge ane mutungamiri wenyika iri kunzi Statutory Instrument 142 of 2019. Iri nyaya yekuda kuongorora iyo mari chai vabwe yairi kuti iyo ndiyo yaakutora mano ekunge ichiunza munyika ino. Imari yekuti ichatambirwa here nevashandirwi, ichatambirwa here nevemabhizimisi? Ihurumende kana ichiunza mutemo wakadai, hondo inenge iripo ndeyekuti vangani vagadzirira kutora mari yeZimbabwe inova mari yakanyangarika mugore ra2008 chikonzero chichienderana nekungora kwanga kwaita ukumwe wenyika wamunoziva.
Saka imi sevemabhizimisi makatambira sei urongwa hwekuti pangoshandiswe mari yemaRTGS? Pane zvamaona kusvika pari zvino, mungati zviri kufamba here?
Isusu sevemabhizimisi nyaya yemari inoziyo yeZimbabwe dhora yaunzwa iyi hatiringati nyaya hondo yakurisa. Chikonzero chiri chokuti ndofunga munorangarira kuti kubvira chaiko chaiko kuna gore raOktobha rinova gore rapera iro 2018, nhafu pamwe chete nemafungiro airatidza kuti hurumende iri kuda kuunza mari yemunyika muno yakanga yatovapo. Itogora kutotaura isusu chiti mabhizimisi anga akutoshandisa mari yemuno, ndo mari yanga yawanda kapaipfuwaipiwa vachiitwa nyaya dzemari yemumafoni mumunhare nedzimwe mari dzaishandiswa dzemabhotino samunoziya. Saka kuunzwa kwaita mari yetingati isusu yazounzwa pamutemo kuti hatichabvumiri mari yezora, hatichabvumiri mapaundi, mapula nemamari dzedzimwe kodzi dzinenguro dzawava nachinese yuani, chokwadi chiripo ndechekuti zvatsikirira mufungo wevazhinji varo mabhizimisi vakunetseka vakuita kujedajeda kwemino pamwe chete nekuya kwatingati kutapuriranwa tikaziva kwokuti vanhu vari kunetseka kuti saka hurumende ichazosvikepi ichiramba yakadaro, haisizowedzera here nekupurinda mari yakawanda? Chikonzero chiri chokuti vanhu vari kuti hakutorina mari yacho yemuno iri kuwanikwa kuti vanhu vashandise kutenga mumashure.
Hurumende yanga ichitiyo yanga ichida kuti imi vemabhizimisi mukwanise kuwana mari kubva kumabhanga mozotenga zvinhu kwete kuenda unotsvaga pamusika mutema. Mari iri kuwanika here kumabhanga?
Mabhanga ndiwe nini kana titi bhanga, vanhu vanofunga kuti bhanga kudai mhuka yakavakwako ndoko ichingozvimirira yoga. Chinoita kuti bhanga rinzii bhanga vanhu vemabhizimisi, vanhu vezvevashandirwa vanonzi lebha, Eurumende dola rizwe mabanga. Ndeku na mtona mao mabanga atina omnominika. Mabanga anotonzi. Ano karizwawo Eurumende chayo. So ina yeko da kukemteza. Ndeku kutakutia. Otira kisu suduwa duwa. Kukubo kukirana. Nyaya ze mabanga. Ini haino fandra kukumiswa. Shukuru. Boze. Nyangot ava atina kushanduka mkufunga. Kwa avo wanyengi nyanya. Yo ano kuna ngeyake. Ujimura kuna mtuwa chukitu mabanga. Maria esu wajikwa. Tuko zere ziri kwa wajikwa. Ndiki kuki. Mwenye kaini angari kuti katizu kuyana nema kutari la mruki itaure muwe yes ura rejenda nisa nema riangari ya muno kata kutari kwa utu urumende kambuza maoko ayo kao simba rinuware yes ura mjona marie ino wanika ata kishinetika mkubira kwa suwa nukuku mkakune itawani inya ya chato boda kuti wano waipia kuna naira kufamba kwa waipi chato kumipedia ipako aumugi ushingote zizato na
totari saonya egusho meka kwe magets muruku shanda si maindastro.
Yenyaya ni kuri damba wa damba. Mwatarika zuri kita panya e kuenyaya chairi chairi dofu na muri kuienda kuti. Uchimuka mamba kuiza chairi kujako maziza. Asa tato beka kana matendere. Zinjiro Zimbabwe rugu sanga na nini yeye kuti. Akuto orima ringi rangu arima. Uopa apo. Ijingo no ubira. Kuno shuka paku to shuka paku inda. Kuno pinda mago. Chama na anga. Kana wana ano no shuka paku no pinda mozi. Asina kana kunyara shuka. Iyo yondo umpe kuti. Umo mbasa kermedi mumu kutu utange kuna kubika chuno. Kutuude kutinda kukwekere chakati. Mchaita ukwere kwere unia ya kundika na nini ya zetizi. Ramuru kuzati yu mafia kizi. Liyashu ndi inu kutu ziri kuwa nika. Naka aaa. Ndi kunye ba jangu. Na hii ino ndidambura mbabu chaita yu. Kara mchizu wakuru 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 wakuru. Chumenge chikiri wakuru 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 wakuru. Kendo uswa na hii Zimbabwe wakambura kanya yu.
Muguru we Zimbabwe National Chamber of Commerce wa Chris Mgaga. Vangi variparu narimu Harare na Blessing Zulu we Studio 7. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nezuro rakaita musangano wedunhu reNcisa rikabuda nechibvumirano chekuti hapana kudzokera shure panyaya yokurwira miyoro yavo yakakwana kubva kuhurumende. Mutungamiriri wesangano iri vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti musangano uyo wakaitirwa kuFilavus makabvumira makuti varairidzi varange kuramwa mabasa kana hurumende ikasakurumidza kuteerera zvido zvavo zvikuru sei kuti mari yavo yemihoro ienzaniswe nedhora rekuAmerica. Tabata vamasaraure kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Nengo zatu zasangana kuinkriza panzumbo inonde Filabus zichionesana maringe nenyaya dze kampeni yedu yekurwira mari dzekuti dzatinotambira dziwedzere uyezve kuti tikwanise kubatana kugadzira maleadership structures emudistrict imomo unove urongwa watiri kuitirana nawo mumadistrict ese emuzimbabwe.
Chabuda mumusangano uyu ndechipi?
Chisungo chabudwa paInkriza ndechekuti hatisi kufanirwa kuti tii mumashure panyaya yekurwira kuti tipuwe mari inokwana kuchengeta mhuri dzedu. Inkriza yataura nekubofu kuti ngati tipei patisasika pakuramwa mabasa tachikurudzira kuti tipinde mumasii titombonogara kumahoro kwava mutuni tichida mari yedu. Taenderera mberi kune vamadistri tichinzwawo pfungwa dzavo. Inkriza yaenderera mberi zveikasarudza utungamiriri wayo inosanganisira ichepese pavo mutsva anonzi Muzare ana Achida achange achizoti aitungamirira urongwa hwese hwemudistrict imomo uyo avaundisi kuita neurongwa hweatrizi mumakozi ese ari mudistrict range.
Mataura nenyaya yekuti zvimwe zvatenderana ndizvokuronga kumboramwa mabasa pana mazuva here atarwa pana madates atenderanawa here?
Havana kupa mazuva nekuti izvi kuchiri kunzwa pfungwa nyika yose saka tinenge tichingorekodha vataura mazuva tichazenge takusunga tapedza kunzwa pfungwa dzemunhu wose mumadistrict ese ari munyika.
Ko hurumende zvayakati iyo mari yekunze haichabvumidzwa kushandiswa munyika imi misangano renyu richiti rinoda kubhadharwa nemari yekunze munozvifambisa sei papapa?
Hurumende iri kuda kuti tiparadzirwe income yedu tiparadzirwe maservisi yese yatatinawo tiparadzirwe masevisi yedu nekubvisa mari yekunze. Hatina udokwa dokwa wakanyanya wemari yekunze asi ndo yega chinhu chinobatika chikwanisa kutambirwa nemushandi achikwanisa kudya achikwanisa kuonawo zvikwanisiro zvinodiwa kuti ararame semunhu. Saka isu tinoramba tichiti kana redu ngangu rakanga pikwa ni United States dollars position kana isiri mota izo akida kutenga nao kana tikange chinzi taakupiwa kuti $500 then great nasi hizi ripa 1 and 10 dawa chizo $1,000 achi kwa mbamu kiyo kuti wano wapanise kutenga wapanise kuraram nekuti mazinga kutenga kutenga mene shukua ya ari ma import ni ma import ezi na price ajo ari kutenga ari kwa kutenga na nye marisi anenge ariko kwa kutenga kutenga na salari ezi nga rambe ari kutenga 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 domestic currency anenge iri kutenga na nere anenge iri pono kutenga ma salari negotiation anga hitu kwa ziwane kwa patinja reti munga na kutuwe kutenga msangano iti mbikini kutenga kutenga arikareta kuhulikana kwa ramba tikungwe kwa ziwa kwa ziwa marketing kwa hiyo
sayi mchufunga kuti urumende icha kutererai
urumende inafona wakuti kutererai na kutu basara urumende mbire kuita shido shivani kana wakini wa urumende itakea kutu kwa kutu kwa kutu na hizi re urumende kwa hizi tunekiwe kuchukuru kutu kwa kutu kwa kutu kutererai na kutu ivano wose vari kusikwa kuwedzera pakubatana panyaya dzatukutaura nyaya dzatukutaura sevarairi vakaimboridza kuti teerera tinoona sekuti taatisina kuita groundwork yakasimba kuendo kunoro groundwork yataita tirikuona kuti patinopedza urongwa hwatinawo tisange taanekwira katisimbei kubva kuruzhinji wevadzidzisi vemuzimbabwe tichaita kuti mari vateerera nhuna dzedu tizogadzirisa
chii chamakuita kubva pano
kumaizara kwenye kwenda kumadistrict saka siyana siyana kutiti kurumize kupetisa madistrict wafi wakadipe zikipino wino tisa kweta mamadistrict tisina Victoria Falls tiyande tisinda kuna na urungwe wani tisina madistrict saka mwufu ndo wino kushika kumuse sani tunafona ungeza kwanza vita maamu madistrict mashani tisita urungwa umwekita watana tisita kwa njisi tunamu kiti tene chingi chingi kutipeze madistrict wafi ya rumi zimbabwe kita tanga kuparura chirongwa chekuratidzira chinotera
ava vanga vari mutungamiriri weAtus vaObert Masara uri vari parunare neStudio 7. Mumwe mutevedzeri webato rinopikisa reMDC vatendai biti vanoti mimwe mitemo iri kudzipa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachishandisa masimba avanopiwa nePresidential Measures Act inotyora bumbiro remutemo. Vabiti vanotiwo kushandisa mastatutory instrument kuri kuitwa negurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube kutyora bumbiro remutemo sezvo kusingaremekedze dare reparamende. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo vazi yambi zihambi kuti tinzwe divi ravo asi sezvo nharimbozha yavo yange isingadairwi. Mukuzeyanyaya iyi tabata vabiti.
Ya, chekutanga ndechekuti Mnangagwa anetsika yekutonga nemapresidential emergency powers, mapresidential decrees. Mapresidential decrees ari kunze kwemutemo, bumbiro remutemo, bumbiro remutemo rwedu muSection 134(1)A rotara kuti parliament haite yakadelegata its primary lawmaking role. In other words, there is only one chamber inogadzira mutemo, iParliament. We have challenged that act muma tarezi mosho. So we hope that a court soon will pronounce on the legality of the presidential temporary measures act. So there are 3 or 4 court applications in respect of which we have challenged the Presidential Temporary Measures Act. Remember, my bond notes are introduced when the Presidential Temporary Measures Act. Remember, Statutory Instrument 133 of 2019, yaka introduce a new monetary policy, a controlled exchange rate, yaka introduce when the Presidential Temporary Measures Act. So we are tired of Mnangagwa's abuse of the Presidential Temporary Measures Act. Sia urwisa ku parliament, topedzera na ku parliament, and I'm quite sure the parliamentary legal committee icha reject mutemo uyu. Amendment iri kudiwa iyi, ya amendment isiri zvakare pamutemo pa constitution.
Ko chii chaizvo chisiri pamutemo kana tichitarisa iro bill rekusafambiswa kwemari zvakanaka kana kuti money laundering?
Mutemo waMnangagwa ndewekuti kana paine mbavha, ende mbavha dzakawanda, and we all want corruption to be fought. Titaurire kuti chinhu chokationa kupi. But the constitution is very clear. The constitution says you are innocent until proven guilty. Two, you've got the right to remain silent. So the owners, any past state, could be E.T., therefore we are taking. But the minute we shift the onus, the responsibility of proof, kuna accused person, kuna suspect, that only problem, at least a criminal justice system. Next time, chango chinja, mutemeli a criminal law, chongo ti, yo waka ponda munu, chifu sanangura, why was naku ponda munu. So this is a fundamental infraction on due process. Yemutemo, it's a fundamental infraction on my principles, a rule of law. That's why we will fight it as MDC.
Asi mukadaro, azizora tizere, sekunge musuruda kuti vanhu varikuita uori vasungwe.
Let's make it very clear. Let's fight corruption. Let's fight corruption, but you don't fight corruption in this way that Mnangagwa is trying to do it. You fight corruption by you yourself being transparent.
Vatendai biti, vangwari parunare muharare. Tombo tarisa ziruma pepa nao anasi. Muherald mwine nyaya pamsoro pemaza na mashanu evanu muzimbabwe. Varimu chirongwa chekushandisa mishonga mitra yukudzivirira utachona hwe HIV. Mukroniko mwine nyaya yemusika mkuru wakaumga nezuro unonzi African Continental Free Trade Area. Uyo uchatanga kushanda muna 2020. Mu Newsday mune nyaya pamsoro pawa Paul Kagame vaka uzava Emmerson Mnangagwa kuti vatange vawirirana nevanhu wemu Zimbabwe vasati vaedza kutaurirana neve kunze kwenyika. Daily News rinoti kanzuru yeguta reHarare iri kuda kukwidza mari inobhadharwa pakuchengeta vafi nezvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana kana kuti 62%. NewZimbabwe.com ine nyaya yenzou shanu dzakawanikwa dzakafa muHwange National Park zvichifungirwa kuti dzakaurawa nemuchetura wecyanide. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Africa inonzi yatarisana nekugadzikana uye nekubudirira mushure menyika zhinji dzasainirana chibvumirano chekutengeserana pakati penyika dzemuAfrica. Chibvumirano ichi chakatora makore gumi nemanomwe ehurukuro uye chinonzi kana chikabudirira chichasimudzira upfumi hwenyika idzi nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60%. Eritrea ndiyo yega nyika iri mubatanidzwa weAfrican Union isina kusaina chibvumirano ichi. Vapoteri muLibya vari kuramba kudya vachiti vanoda kubudiswa munyika iyi mushure mekunge vapoteri makumi mashanu vaurawa nemabhombi akakuvadzawo zana nemakumi matatu evapoteri. Kuramwa kudya uku kwave nemazuva matatu uye kwakatanga mushure mokutonedzwa kwemabhombi mukati mekamba inogara vapoteri vanoita mazana matanhatu. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chikwata chenhabvu chevanhukadzi veAmerica nezuro chakasimudza mukombe weWorld Cup mushure mokukunda chikwata cheNetherlands nezvibodzwa zviviri. America yakasvika kumafinari ekutamba neNetherlands mushure mokukunda Sweden, Spain, France neEngland. Anofarira nhabvu tafadzwa mujanja anogara mudunhu reOklahoma audza Studio 7 kuti chikwata chevanhukadzi cheAmerica chakatamba zvinofadza mumakwikwi ese eWorld Cup iyi zvekuti chakasimudzira kufarirwa kwenhabvu yevanhukadzi pasi pose. Munjanja ati matambiro avakaita uye kusimudza mukombe kechina zvinosimbisa chichemo chavo chekuti vabhadharwe mari yakafanana neinobhadharwa vatambi venhabvu vechirume avo vasati vambosimudza mukombe weWorld Cup nanhasi wese. Tabata vamujaja kuti tinzwe maonero avo.
Taona mutambo nemufaro chaizvo. United States women's team wangu wakitamba versus Netherlands. Saka anu, wangori mtambo wangoka, wangori very competitive. But hata tanaki zochose kunyanya kuti wakazwe USA wa win.
Shamanya so wona chakufadza impa mtambo uyu ndechipi?
I think chandifadza ndechekuti wakadzi veku Netherlands vakwipidzana ne wakadzi veku America. Wanyatsokuwapa a challenge yange yakasimba nekuti historically wakadzi especially World Cup inoyi wakadzi veku United States wagara wari kumwisa magoals first half. But for the first time you see the game in wakadzi veAmerica havana kumwisa a goal during the first half. Zvichireva kuti vakadzi veNetherlands vanyatsokuvakwikwidza ende zvabva zvagadzirira kuti tive nesecond half yanga yakasimba chaizvo.
Kana makatarisa penalty yokutanga, munoona sekuti apa zvafambiswa zvakanaka here? Pane kugunun'una kungave kwabuda pazviri?
Zvaakudipenda nekuti munhu unenge uri kudivi ripi netimu. Asi ndichiona hangu just from mutambo webhora. Pane technology inonzi video assisted refereeing inobatsira kuti kana paine panenge paitika chinhu mareferee akubvumidzwa mazuva ano kuti regai timboone paTV kuti ichokwadi here chataaridzira pito iyi kana kuti pamwe tashaisha kuona uyezve pamwe tingangobva taaridzira kuti pamwe pane penalty kana kuti haisi penalty. Saka ndoona kuti zvinounza fairness mugame rebhora nekuti kana iri penalty munhu ndaapiwe penalty. Asiwo kuona vanotsoropodzana neiyo video assisted refereeing vachitaura kuti aiwa mutambo webhora wagara uri natural sport zvekunza mavhidhio zvaakushaisha mutambo webhora. Asi ndichitarisa hangu reUnited States it was a fair decision. Yanga yaitwa incorrect yazogadziriswa zvichibva zvazobatsira vakadzi veAmerica kuti vapiwe penalty iyo yavamwisa goal bhora ravo rekutanga.
Kana makatarisa mafambiro aita World Cup yevanhu vechikadzi, munoona sekuti mafambiro yaita nefinal iyi zvinobatsira here kusimudzira mutambo wevanhukadzi wenhabvu kusvika pane chimwe chinhano?
Ndinoona kuti World Cup zvainoita World Cup yemadzimai iri kusimudzira bhora especially kumadzimai. Ndinodaro nekuti nguva yeWorld Cup yebhora ndonguva imwe chete yatinonyatsokuti vanhu vepasi rese vanoungana vachimboonawo madzimai achitamba bhora. Tikati dzikei kudzasi kuclub level inonzi maclub ebhora havazi vanhu vakawanda vanotomboziva maclub anotamba madzimai. Ariko maclub but vanhu havatarisi mutambo uyu. Saka ndoona kuti World Cup inosimudzira awareness nekuzikanwa kwemutambo webhora revakadzi.
Chimwe chinhu chiri kutaurwa nevatambi vechidzimai ava ndechekuti vanoda kubhadharwawo mari yakafanana neinotambirisiwa vanhu vechirume vanotambira chikwata chenational team. Munopaona sei?
Ini ndinobvumirana nazvo. Handioni kuti panofanira kuita musiyano wemari inobhadharwa varume venational team nemadzimai enational team. Tichida kutozvitarisisa vakadzi veUnited States Women's National Soccer Team waenda ku5 consecutive World Cup and they have won 4 World Cup. And so tikatarisa kuvarume last World Cup havana kuenda wakatadza kuqualifya uyewo havana World Cup yavati wambohwina. Saka zvingave here zvinhu zvatingati zviri sei kuti varume ava vari kupiwa mari yakawanda asi hapana chavati waunzwawo patafura yemutambo webhora.
Chizvarwa cheZimbabwe chinofarira zvikuru mutambo wenhabvu. Tafadzwa Munjanja ari parunhare kuOklahoma neStudio 7. Iko zvino regai timbotarisa zvamuri kutinyorera paFacebook page yedu izvo zvichiri pano. Nelson Rua
anoti hurumende inoda kuita target vavengi vayo nokuvatorera zvinhu zvavo vachinzi vakaba. Ndofunga zvinoenderana nezvakataurwa zvokuti vanogona kungomisa vanhu vachivasecha vachidini vachidini. McDonald Chirimuta anoti vabiti vanoziva mutemo pamwe chete na Festive Nyeketa vari kurumbidza vabiti. Ricardo Maketo ari kuti ndinokupadzisai pamwe chete na Tonga Nai Sia Chikuyu na Disciple Gilson Madanire vanoti morosawo vashamarari vekunoku VOA. Bernard Gahadza na Courage Mutobaya vari muSouth Africa vanoti vanesu muchirongwa. Fraser Nathan anoti morosawo zvekare. Festive Nyeketa ari kutaura pamusoro pekusabatwa zvakanaka kwechikwata chevasikana chenetball. Ne McDonald Chirimuta na Evanice Gatawa vanorumbidza mashoko ataurwa na vatendai BT.
Ndanzomere kurira kwa panyo watakundo kushira
watakundo kushira
diya nuwa funga mira diya nuwa funga nati chene seranzira
chene zanzira
hazitetembe nyama
ayo
sunotetemba pakatipe hana
pakatipe
hana choku ita apana
apana
kungo nira mere ya mangwana
mere ya mangwana
muna otipuzire tapanuru watama
ndanga iwa
muna otipuzire
Gurukota rinoona nezvemari naGavana weReserve Bank of Zimbabwe nemukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce nhasi vatange vachiziya danho rehurumende rekuvandudza kushandiswa kwemari dzekunze. Sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ratangidza kubvunza nekuronga nenhengo dzaro pamusoro pekuramwa mabasa zvekare. United States nezuro yakakunda Netherlands nezvibodzwa zviviri mumutambo wenhabvu yavanhukadzi ikasumudza mukombe weWorld Cup kuFrance. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Kawande ndichiti mosara zvakanaka.
Só com isso.